Chirongwa ichi chakatanga mumasvingo musi wechipiri chichipera mwedzi unouya asi chichaparurwawo mune dzimwe nzvimbo munyika. Vanhu vari kupuwa zvemagirazi nemafuta ekuzora paganda kudzivirira zuva kana kuti sunscreen pachena kuti vasabatwa nechirwere chegomarara. Mukuru webasa musangano reATZ vabrusnyoni vati vakaparura chirongwa ichi kubatsira vanoshupika.
Muno mumasvingo mumucheke pamucheke clinic mangwana tinenge tiri parujeko apo tichange tichitarisa vanhu maziso pamwe chete nekuvapa magirazi uyezve kuvapa mafuta ekuzora zvikuru sei kune avo vane albinism.
Vane usope vakawana rubatsiro pachirongwa ichi vakaita samai mimbai munyara vemumusha werujeko vanoti vakafara zvikuru sezvo vazhinji vavo vasina mari dzekuenda kuzvipatara.
Ini ndiri mumwe wevamwe vakatokolektawo mareading glass avo. Chirongwa ichi ndinochifarira ende vanhu vese vane albinism vari kunzwa shoko iri vari kuzvifarira zvikuru. Uye pachimukana futi wekuti tambidza mafuta edu emasunscreen ako tinowa kufara zvikuru nekuti mafuta edu anotidhurira, mafuta edu anonetsa kuwana.
Vamwewo vakaita samai Agnes Gurune vekwamucheke vanoti chirongwa chemaziso chikabatsira vana vane usope vari muzvikoro avo vanozvarwa vane dambudziko remaziso.
Saka regai ndichiende Albino Trust of Zimbabwe nechirongwa chavakaparura chokupa vanhu vane albinism kunyanyanya vana vari kuchikoro maglasi okuti vakwanisewo kuzviverengera, vakwanisewo kuona zvakanaka, vagobudirirawo muzvidzidzo zvavo. Saka tinopa kutenda kukuru nesapoti yavari kutipa.
Meya weguta remasvingo vaalec Tabi vakurudzira vane usope nevagari kuti vauye vabatsirwe.
Donzvo ratinaro ndirokuti toda ndirokuti toaita Site of the World kuti tivheneke maziso kune vanhu vanorarama nealbinism. Chokutanga toda kuzivisisa kuti vese vari kurarama nealbinism muguta redu remasvingo vachanga vachivhenekwa pachena, vachanga vachipiwa maglasi pachena, vachanga vachipiwa masunscreen lotion pachena. Ito tichinangana zvine kudonzvo rokugwisa kenza yeganda.
Mutauriri webazi rezveutano munyika iro rakapa chirongwa ichi vana chiremba vaDonald Mujiri vati titaure nemukuru webazi ravo mumasvingo Dr. Amedas Shamu avo vanga vasingadairi nhare kana kupindura mibvunzo.
I think munhu wekutaura naye zvinezvi ndi PMD because I didn't get a brief of it. Taura na PMD vanokupa madetails acho ese.
Nyanzvi munyaya dzezveutano vari chiremba Dr. Kudzanai Masinire vanoti chirongwa ichi chakanaka chose asi vakatiwo vanhu vanofanira kupiwa chenjedzo.
Chidiki chatinogona kusvikira our low hanging fruit yokutanga-tanga kuedza kudzivirira gomarara iriri. Izvi zvinowanikwa nokudzidzisa varwere vealbinism, kucreata awarenessi nokudzidzisa population vanhu vese zvavo vemunyika nokudzidzisa varapi.
Dr. Masinire vanoti vanhu zvikamu gumi kubva muzana vari usope muAfrica vanobatwa nechirwere chegomarara reganda. Vatizve vazhinji vane usope vanokurirwa nechirwere chegomarara reganda pakati pemakore makumi matatu nemakumi mana ekuberekwa. Vanyoni vati ATZ ichange ita chirongwa ichi kwemakore mashanu anotevera munyika mese uye vachibatsira vakaremara nemauche madondoro pamwe nezvimwe zvikwanisiro. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Godfrey Mutimba.